Maneraka na kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7.
Tichitepe nyura tirimu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera nyamavhuvhu 20, 2022. Makateerera ku Studio 7 nepenjuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu, ndiri muWashington DC ndichiti, hezvinezviri muchirongwa chedu chanhasi. Hurumende nevemasangano akazvimirira oga nevanopikisa vokandirana makobvu nematete pamusangano weUnited Nations wezvesarura uri kuitirwa kuGeneva, Switzerland. Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC yoendeswa kumatare nenyaya yekuwedzera zvakanyanya mari dzinobhadharwa nevanenge vachida kukwikwidza musarudzo. Tichakupai zvabuda mitambo yechibuku Super Cup nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiwa kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Magweta anorwira kodzero dzevanhu eZimbabwe Lawyers for Human Rights azivisa nhasi kuti pane mumwe munhu ati ari kuda kuendesa Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC kumatare mushure mekunge yawedzera zvakanyanya mari dzinobhadharwa nevanhu vanenge vachida kukwikwidza musarudzo dzegore rinouya. Zimbabwe Lawyers for Human Rights yati ichange ichimirira munhu uyu ikati ichazivisa zvizere nezvenyaya iyi. Mukuzeya nezvenyaya yekuwedzerwa zvakanyanya kwemari dzekuti vanhu vabhadhare idzi, tabata mutungamiri webato rinopikisa reNational Constitutional Assembly uyezve vari gweta muzvinafundo Lovemore Maduku.
Mari dzakataurwa nezveki dziya dzekuudza musarudzo dzinofanira kunzi imari dzekupenga. Kupenga kunonzi kupenga kwaya. Hakuna zvakadaro zvavari kutaura vanhu vari kutaridza kuti havasi kutonzwisisa. Ndofunga kuti havasi kuda kukanganisa kutsvatoziva kwavari kuita. Kana kubumbiro remutemo richiti election iri free, kutotaura kuti free kuti hapana mari inobviswa kuti uvhote. Hapana mari inobviswa kuti ndodawo kutungamirira nyika, ndoda kuita kansera kana ndoda kuita MP kana ndoda kuita president. Hapana mari inofanira kubviswa zvakadaro. Pangangoita kamari kadiki kungoti tione kuti pamwe uri serious. Kwete zvavari kuita izvi kuti uda kuti ndoita president tsvaga $20,000. Munhu anogona kupi? Yeti bumbiro rinotaura kuti ikodzero yemunhu kana kuti uite president kuri wasarudzwa nevanhu. Saka ndosaka ndadzokorora kuti ngandizvibudise pachena kuti kupenga. Handisi kuda kuti kusaka kupenga chaiko vanhu ivava veZEC. Saka hazvitombobudiriri. Hakuna vanhu veZimbabwe vakatombotya kuti hanzi tazi gore rechaitwa maelection gore rinouya unenge tsvaga 20,000.
Saka kuri kuti muri kuda kukwikwidza mumatunhu ose muzvinafundo, bato renyu reNCA rinenge richida mari yakawanda zvakadii?
Kana uri political party sezvakaita kuNCA, munoda kuti munge muina MP kwega kwega nakansela kwega kwega, unoda mari inosvika $500,000 United States dollars yekungonobhadhara kuti muite macandidates usati watomboita mari yekuti utsvage rutsigiro kana mari. Hakuna zvakadaro. Dzinenge dzava politics dzinofanira kunge tiri kuamerica dziya dzekuti kuamerica unofanira kunge unyema kuzi mari kuti ukwanise kuita kupinda mupolitics. Saka ndinoona zvichachiyo hazvo, hakuna kwazvingasvika zvichienda izvozvo.
Asi inyaya yekuti ikasachinjwa vanhu vanokwanisa kuenda kumatare here vachipikisa?
Of course vanoenda kumatare nekuti hazvisimbumbo yemutemo. Asi weBlessing nevanhu vari kuteerera, hatingatombotambisi nguva yekuenda kumatare tichiita zvinhu zvaka iyo zeki ngaizeka. Zvimwe hazviti pachena here kuti mari yavarotara hakuna munhu anoiwana? Ungamirira kuendeswa kudare rematongerwo enyika kuenda kuconstitutional court usingateereri zviri pachena kuti hazvina mutoro. vanofanira kurudzisa mari iyoyo kozi vakaita havo zvokuti havateereri novaendesa kuare asi hatitangire kumhanya kuenda kudare tangane kutaura kwataita izvozvo izvi kudhaiwa zvavanotaura zvina musoro ani tichabuda pani tei papapa pastudio seven vari kuzivawo tiri kuti hazvina musoro zvabuda pese pese masocial media manewspaper kudhaiwa hakuna munhu ane mari yakadaro kuite kansela hakuna kwaofana $100 vakavatiririka izvizvi kuti dare rechiiko asi kana zvazoramba tinovaendeswa kumadare edzimhosva.
Mutungamiri webato rinopikisa renational constitutional assembly muzvinafundo Lovemore Maduku vachitaura vari parunare kuchipinge. Kunetsana kunotyisa uye kukandirana makobvu nematete kuri kuenderera mberi pakati pehurumende nemasangano akazvimirira oga nemapato anopikisa kumusangano weUnited Nations we107th session of the Council's Committee on the Elimination of Racial Discrimination. Musangano uyu uri kuitirwa kuGeneva kuSwitzerland. Hurumende yakatumira chikwata chevanhu makumi maviri nemumwe chete chiri kutungamirirwa negurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi. Vachitaura kumusangano uyu nezuro, vaziyambi vakati Zimbabwe yadzika mitemo yekuona kuti kodzero dzevanhu dzaremekedzwa. Vakatiwo nyika yakavandudza bumbiro remitemo. Vaziyambi vakati chiri kukanganisa Zimbabwe kuti izadzikise zvimwe zviga zviri kutaurwa kumusangano uyu inyaya yekuti yakatemerwa zvirango nehurumende dzekunze. Hurumende dzekunze idzi dzinosanganisira America neBritain dzakatemera mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nevamwe vari muhurumende zvirango vachivapomera mhosva yekutonga nedemo. Asi hurumende yeZimbabwe inoti zvirango izvi zvakatemerwa nyika mushure mekunge yatora ivhu kubva kuvachena ichiendesa kuvatema. Imwe nyaya yakakurukurwa pamusangano uyu inyaya yegukura hundi. Vaziyambi-ziyambi vakati Zimbabwe yakaumba Commission yeNational Peace and Reconciliation Commission kuti iongorore nyaya iyi. Vakativo vaimbova mutungamiri wenyika Mushakabvu Robert Mugabe vakatoti paitwe kuregererana. Asi vamwe vari kuti havana chivimbo neCommission yeNational Peace and Reconciliation Commission iyi. Mukuzeya nezvenyaya yegukura hundi iyi, tabatawo mutauriri werimwe sangano rinopikisa rezapu vaMosegelwa Ndlovu kuti tinzwe divi ravo.
Hai, tinobvumirana nazvo kuti zvinotaurwa neUnited Nations kuti National Peace and Reconciliation Commission yakafanana nemunhu anotora datya orizora lipstick pamuromo. Zvakaitwa navamunangagwa vari kuedza zvavo kuti kufara vanhu kumeso nekuita kunge vapane zvavari kuita, asi chokwadi chiripo ndechekuti vakakonzera gukura hundi ndivo vari kutungamirira zvakare National Peace and Reconciliation Commission. Ikomishini yakaumbwa naivo vamunangagwa nevamwe vavo vakakonzeresa mhirizhonga nekuuraya kwevanhu. Naizvozvo United Nations zvinoreva kuti zvairi kutaura ndezvechokwadi kuti havangagone kuti zvakafanana nemunhu anoti mosquito inorapa malaria.
Asi semaonero enyu, nyaya iyi ingagadziriswa sei chaizvo? Zvii zvinoda kuitwa?
Zvinoda kuitwa hazvina kunyanyo hazvisi zvinhu zvinoshamisira kana kuti zvinhu zvinogozha. Zvinoda kuitwa ndezvekuti vakakonzeresa ngavaende kunoona vanhu vakaurayiwa vokumbira ruregerero, vogadzirisa, vopa voisa matanho ekuti vana vasina mabirth certificates vakasirwa nevabereki vagone kuwana mabirth certificates ekuti vaende kuzvikoro, nekuti matunhu akaafektwa negukura hundi anga achigona kusimudzirwa panyaya zvehupfumi zvemabasa nezvinhu zvakadaro. Munoziva kuti kune nyaya yemadhamu yaifanirwa kuitwa kuti Bulawayo neMatevenland iite green belt, yekuti vanhu vagone kuzvirimira vachigona kuzvibatsira. Zvinhu zvakadaro ndo zvakakosha kuti zviitwe. Asi kuti zvibudirire zvoda kuti vanhu vakakonzera vaitungamirira hurumende yavamugabe navamunangagwa nanachiwenga vagone kuti vagare pasi nevanhu through bato rakakanganisirwa rinoitwa iro rezapo zvakare nemadzishe emumatunhu votaurirana navo vokumbira ruregerero vochigadzirisa kuti vanhu vagone kuendera mberi neupenyu.
Vamwe vari kuti vakaponda vanhu vanofanira kurangwa. Muri kuwirirana nazvo here izvi sebato rezapo?
Isu sezapo hatisi kuti vanhu ngavatorwe vadzosere zvakaipa zvakaitwa kana kuti vakatadza voiswa mumajere aiwa. Tiri kuti isusu we are not asking for retributive justice, we are asking for corrective justice. Weini vanhu vakatadza vanotaurirana togadzirisa zvodarika izvi tochiumba nyika yedu tese isinei nekuti uri murudzi rupi, mundere, mukaranga, mushona, mushangani.
Mutauriri webato rinopikisa rezapo vamusongelwa Ndlovu vachitaura vari parunare kuJohannesburg, South Africa. Zvikakarara zvemotokari dzemumiriri wegokwe nembudziya mudare reparamende vajustice mayor Wadyajena, idzo dzakabatwa nezimura nezuro dzichida kuendeswa kuSouth Africa paBite Bridge, dzinonzi dzadhonzwa nhasi dzichidzoserwa kuHarare. VaWadyajena vari kupomerwa mhosva yeuori pamari inosvika mamiriyoni mashanu ekuAmerica. Vachinzi vakaita zveuori kumari dzeCotco nevamwe vanhu vana. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeFrance vaEmmanuel Macron vanoti mutungamiri weRussia vaVladimir Putin vadududza padano ravange vatora rekuti vanoona nezvezvombo zvenuclear kana kuti International Atomic Energy Agency vasadarike nemuRussia pavanenge vachienda kuZaporizhia kune gwenya remagetsi muUkraine. Russia neUkraine dziri kunakurirana nyoka mhenyu kuti ndiani arukanda zvombo zvehondo padyo nenzvimbo ine nuclear iyi, zvinonzi zvinogona kuurayisa vanhu vakawanda nemuchetura. Nyanzvi munyaya dzezvemitemo dzinoti magwaro akaburitswa nematare ane chekuita nekunotsvagwa kwemagwaro anonzi akakosha mukudzivirirwa kwenyika nematikitiva eFBI kuFlorida kumba kwevaimbova mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump anoratidza kuti vanogona kunge vari kuferefetwa nekutyora mitemo zvichapa kuti vaendeswe kumatare. Mutongi wedare raMajor Street akapa mutongo wekuti masamanisi akashandiswa neFBI aburitswe kuruzhinji, kunyange hazvo zvimwe zvinhu zvisina kuburitswa sezvo zvichinzi zvinogona kukanganisa nyaya dzekudzivirirwa kwenyika. VaTrump vari kuramba mhosva dzavari kupomerwa idzi. Iye zvino tochienda kuna Marvelous Mhlanga Nyahuye achitipa chirongwa chinotarisa zvakanangana nemadzimai kana kuti Women's Forum.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanga Nyahuye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka, tine hurukuro nemumwe mudzimai akaita rombo rekuti akwanise kuenda kunoona mabatirwo anga ari kuitwa sarudzo dzemuKenya kuti vawane dzidzo sarudzo dzemuZimbabwe dzisati dzaitwa gore rinouya.
Sarangu ndinenzi Margaret Zimwe from Women's Academy for Leadership and Political Excellence. Pamuongororo yandakaita ndakanotisa kuti participation yemadzimai pazvigaro zvakajeka kukwirira ende pastori particularly takatarisa kuma presidential candidates panga pasina mudzimai pane vese vari 4 but then pa 5 vavo 3 vavo vanga vane ma female running mates vakadzi akawanda vachiri kutaka kutya kumira as ma president but kune madzimai akati wandi aida kucontesta as governors ende vazhinji vavo vakakwanisa kupindawo muzvigaro izvozvo.
Mungati zvii zvakafadza sangano renyu nemamwewo madzimai anga ari kubva kuZimbabwe pane zvamakaona ikoko kuKenya?
Isusu sewawo pechinja takanya kutifadza nemaringe nemaelections ekuKenya aya ndechekuti takaongorora kuti vasungwa vese vanobvumidzwa kuvhota zvinova zvinhu zvisingaitwe muno muZimbabwe. Vanhu vanogara kudiaspora vanobvumidzwa zviye kuvhota zvinova zvinhu zvisingaitwe muZimbabwe.
Pane madzimai echidika maiona here ainge akanyoresa kuvhota uyezve vachizodawo kutsvaga zvigaro?
Ini takafamba mapolling station akati wandi ndatakanyofarira kuti maelection officials election agents avo ese andaiona vangari vanhu vechidiki and most of the times vangari madzimai. Then pane tsetse yataiona yaiva muvhuta vangari vana vechidiki zvinova zvinhu zvine hope for their country. Also for madzimai anoda kupinda muzvigaro ndakanorisa kuti quota system yekuKenya havaunze mazita oselectwa but quota system yavoita kuti madzimai anoda kupinda muquota system vanopiwa mukana wekucontesta wokucontesta pachavo semadzimai kuvhotiwa. Ini ndakaona kuti pathat position pane madzimai echidiki akati wandei ende mamwe acho akatowina maelections.
Imi pane zvamungati makadzidzawo ikoko zvamungada kuona zvichizoitwawo kuZimbabwe?
Inini chandinoda kuona chichiitwa muZimbabwe ndechekuti mayouth anofanira kunge vachiinclude maprocesses emaelections not kutangoinclude as voters chete but kuinclude as macandidates. My youth especially madzimai kuinkludwa is my candidates, kuinkludwa is my election officials, my election agents, so that the few they belong, the few they are wanted, the few they are part of the development of the country. And also ndinovimbawo kuti vasungwa vemuZimbabwe vagowanovhota kwete mazimbabwenzi akawanda ari kunze kwenyika. Kana zvikakwanisikwa zvoitwa muZimbabwe kuti vanhu ari kunze kwenyika vakwanisikwa vanobvumidzwa kuvhota vari kwavari.
Ko panyaya yemabasa amuri kubata kusangano renyu?
Mabasa edu atinomabatira kumaprovhinsi 10 emuZimbabwe ese. Sabasa redu nderekuvanzurudza madzimai kumadzidzisa kuti akwanise kutora zvigaro kubva palocal level kusvika panational level. Zvakanakira kuti madzimai akwanisa kutora zvigaro anokwanisa kumirira nyaya dzevamwe madzimai sezvo kuti nyaya dzedu dzifambe tinofanira kunge takamirirwa nomumwe munhu anokwanisa kunzwisisa zvinhu zvatinosangana nazvo, anokwanisa kunzwisisa kuti madzimai anoda chii kuti upenyu hwavo huchinjike. Saka isusu mabasa atinoita tinotrena madzimai panyaya dzezveutungamiriri. Saka takanotarisa kuti madzimai kuti akwanisakupinda muutungamiriri dzimweni dzenguva vanoleka that financial muscle havana acho uviri chinoita kuti akwanise kubatsirikana mukampena kwete vatungamiriri chinokwanisa kuvabatsira kuti akwanise kutowana mari chaidzo dzekuenda kuma kozi kuva mutungamiriri dzimweni dzenguva unoenda kumeeting chaiko chaiko. Saka madzimai anokwanisa kupinda muchigaro but anoshaya mari iyoyo. So after tavatenda kuita vatungamiriri tinovatrena mune yatinoti iyo social entrepreneurship value addition and access to markets. Zvichida tagowa nemari inovabatsira kuwana cheuviri kuti akwanisa kufunda their leadership activities. Tadaro tinobatsira madzimai kuti akwanisa kusangana nemwana wamadzimai akwanisa kupinda muzvigaro vachishera mastories avo vachiona kuti zvinoitika and vanokwanisa kuzvigonawo so that they get motivated by other women.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda zvikuru Marvelous Mhlanganya huye. Iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri achitipa chirongwa Upenyu Hwedu Our Lives.
Ndino tinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzira ichirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa pamusoro peprivate voluntary organizations amendment bill iro riri kuchemwa naro nemasangano akawanda kusanganisira sangano reCrisis in Zimbabwe Coalition. Hurukuro yedu yatiri kuita pamusoro pebhiri iri tabata sachigaro veCrisis in Zimbabwe Coalition vaPeter Mutasa.
Ichokwadi kuti isu sesangano rinomirira mapoka akazvimirira ari kuita mabasa akasiyana siyana mumaruwa nemumadhorobha nyika yose yeZimbabwe tiri kugunununa pamusoro pePVO bill.
Zvii zvamuri kugunununa nazvo mubhiri irori?
Tiri kugunununa nemhaka yekuti tiri kuona kuti chirongwa ichi chikafamba sezviri kurongwa nehurumende zvichakanganisa kugara kwavanhu vazhinji munyika. Pane tsvagurudzo dzakaitwa namuzvinafundo dzati wandei dziri kuonesa kuti nyika yedu ino yeZimbabwe hurumende haisi kukwanisa kuita zvinhu zvinofanira zvichiraramisa vanhu, uye zvizhinji zviri kubatsira vanhu mune zvokudya zviri kubva kune masangano iwaya maNGO. Saka kuunzwa kwebumbiro iri kuchakanganisa zvinhu zvese izvozvo.
Asika vamutasa veruzhinji vakapiwa mukana wekupa pfungwa dzavo paiumbwa bhiri iri.
Veruzhinji havana kupuhwa mukana vakanyatsoti tsvikiti pabhiri iri nekuti riri kunyanya kupushwa nevakuru vari muzvigaro vari kutonga nyika. Saka havana kupa veruzhinji mukana wakanaka kana mecheuka mapublic hearings akanga achidisruptwa achivhiringidzwa kwechiunzwa mayouth emusangano uri kutonga uyezve zvichemo zvavanhu zvisinganzwisiswe. Mamwe mapublic hearing haana kuzotomboenderera mberi. Asi kunyange zvakadaro takanyora zvakati wandei zvinyunyuto zvedu zvose tikapa hurumende, tikasanganawo naminista wejustice waZiambi, tikasanganawo nevanoshandira kuministry inoongorora zvebhiro yesocial warfare, tikakurukura navo vehurumende tikaisa zvinyunyuto zvedu zvose zvikanyorwa. Vagari vemunyika vakaramba bhiri iri zvachose, vakati rinokanganisa kugara kwavo nokuti hurumende haisi kukwanisa kuraramisa vanhu nomutoo wakanaka.
Tinoona kuti bhiri iri ramirira kuverengwa muparamende, rabva muparamende roenda kusenate. Zvii zvinozoitika pamberi kana zvese zvamuri kunyunyuta izvi zvisina kunge zvaiswa mubhiri irori?
Bhiri rasarirwa nekuverengwa kechitatu. Handifungi kuti pane zvizhinji zvichaitwa mudare reparamende parichaverengwa kechitatu, nokuti zviri kurakidza pachena kuti minista havasi kuda kuti bhiri iri ritarisiswe mudare reparamende. Tichitaurawo nedzimwe nhengo dziri mudare reparamende dzinoonesa kuti maitirwo ese ari kuitwa zvinhu izvi pabhiri iri ndezvekuhwandirana, nokuti vazhinji havana kunga vakaziviswa kuti bhiri richaverengwa kepiri uye maamendments aya achaverengwa nemusi wakaverengwa wa26 July. Saka bhiri rikapedza kuverengwa kechitatu ketiri kufunga kuti richangopasiswa, nokuti vari kutungamira bato riri kutungamira ndo rine maMP akawanda. Saka richangoendeswa kusenate. Raendeswa kusenate richadzokororwa zvekuverengwa kaviri, rowana zvemasenata wana zvemukana wekuriongorora. Dai tantine seneti yakati tsvikiti ine vanhu vanonyatsa kuzvimiririra isina vanhu vanongo mbunyikidzwa nebato ravo, taiti pamwe ndokungaita mukana wekuti maissues edu apinde. Kana rapedza ipapo ninge rakuendeswa zvekuna president kana raitwa maamendments ese kana paine zvagadziriswa romirira kusainwa nomutungamiri wenyika.
Tinoona kuti muna 2004-2005 vaive mutungamiri wenyika nguva iyoyo vaRobert Mugabe vakaramba kusaina bhiri irori. Munoona here rwendo runo vari kutungamira nyika vamunangagwa vachisaina bhiri iri?
Muna 2004-2005 vaMugabe vakaramba kusaina bhiri rakadaro. Asi tiri kutarisa iko zvino varipo vamunangagwa, handifungi kuti vanoramba, nokuti pose pavapuhwa mukana vari kushoropodza mapato akazvimiririra. Saka tiri kutarisira kuti bill iri richasainwa nomutungamiri wenyika.
Manga makateerera kuna sachigaro veCrisis in Zimbabwe Coalition vaPeter Mutasa muchirongwa chedu upenyu hwedu anokuoneka ine mufaro. Ndini Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Aiwa tinotenda zvikuru Jonga musakanganwe kuteerera chirongwa ichi nemuswe mugovera svondo rinouya. Iko zvino tombotarisa nhau dzemitambo. Makundano emukombe wechibuku Super Cup asisimuka nhasi kwaRusape Bulawayo Mondoro Ngezi nezvishavane achisiya FC Platinum yapinda mukota finari. Michael Kariati anoti panyaya inotevera.
FC Platinum iyo ine mukombe uyu yasimudzira dziviriro yayo zvine mutsindo nekudambura 10-2-0 apo makundano echibuku aya apfungaidza utsi muMandava Stadium nasi Maskati. Kukunda uku kwatumira shoko kune zvimwe zvikwata kuti Platinum haisi kuzobvisa ruoko rwayo pamukombe uyu zvekutamba. Uyo vakatora varova Ngezi Platinum 1-0 mufinari mwaka wapera. Ngezi iyo vakarova yabuda makwikwi aya nhasi yarova 2-1 Herentals pamusha payo Baobab Stadium nezvibodzwa zvabva kuna Tino Benza. Muongorori wemutambo wenhabvu vaMathias Kufandirimbwa vanoti
vakomana ava humwe dzavo dzakazara apa chavarungotambira imbiri yekuhwina mukombe uyu. Havasi kutambira kuti kumba kune nzara pa, vachatambira kuti mbiri yekuti kungohwina mukombe.
Asi FC Platinum haisiriyo yega yapinda mumakota finari emukombe uyu ayo achatambwa musvondo remusi wa17 kutya 18 Gunyana. Chicken Inn yapedza obasa muLuveve Stadium umu yarova Harare City 2-0. Ndopa vatsigiri vayo nguva yekumbofara zvitevera kungorohwa rohwa mumitambo yeleague. Izvi zvaitwawo neBlack Rhinos iyo yakandira kunze Capes United yakunda 1-0 muVengere Stadium. Nengo yeCapes United Supporters Association vaPhilip Regede vanoti
problem yatinayo kumara hazi kubhadhara zvakanaka. Tine ma good players ishiripo wakomana hawasi kupuwa ma incentives awo ekuti wakomana vatambe bhora. Ndo zvinhu zviri kuti zvosera kumashure.
Mimwe mitambo mumukombe uyu iri kwamangwana kusanganisira weTriangle neHighlanders muGibbo Stadium. Totarisa mutambo wecricket watambwa nhasi. Vatsigiri vechikwata cheZimbabwe nhasi vabuda muHarare Sports Club vachichema zvekare mushure mekunge chikwata chavo charohwa zvakaipa neIndia nemawickets mashanu. Asi nemamiriro akaita zvinhu mutsigiri wechikwata ichi vaStanley Chinake vanoti dzinongove shungu zveWorld Cup chaizvo hapasisina chimuko.
World Cup yecricket hangatimbokanganwa asi siri zvedu nematambiro avari kuita. Tikangokanganwa toziva kuti hatichakwalifai, hatichakwalifai nepatiri pacho paranking hatichakutopinda. Saka tongoti ngatikanganwe nezvazvo.
Pari zvino Zimbabwe iri pachinzvimbo chegumi nembiri mugungano rezvikwata gumi nezvitatu nemapoints makumi matatu nemashanu mapoints gumi pamusoro peNetherlands. Asi Zimbabwe yakasiwa nemapoints makumi matatu nemashanu neAustralia iyo yakabata chinzvimbo chegumisira kuenda kuWorld Cup. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariati.
Sezvo nguva iri yapera regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Hurumende nevemasangano akazvimirira oga uye mapato anopikisa vokandirana makobvu nematete pamusangano weUnited Nations wezvesarura uri kuitirwa kuGeneva, Switzerland. Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC yoendeswa kumatare nenyaya yekuwedzera zvakanyanyisa mari dzinobhadharwa nevanenge vachida kukwikwidza musarudzo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti Murare zvakanaka vateereri, ndokusiyai mina mutungamiri Nkomo munhau dze isiNdebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazi ngomgqibelo mhlaka 20 kuNcwabakazi 2022. Igama nguNtungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje. AbeZimbabwe Lawyers for Human Rights labe bandla lezaphu bathi sebesiya enkantolo ukuyaphikisa inyathelo leZimbabwe Electoral Commission elokukhweza imali yokuncintisa kukhetho. Lonke behlokoma abanengi phezu kwamazwi kamphathi intambo wezemithetho. Awukuthi akula muntu ozabotshelwa icala legugura wundi. Kuhlandla lezokuzilibazisa sihamba leqembu lebahlangene Sounds-a. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amanye amabandla ezombusazwe aphikisayo kanye labenhlanganiso yamaqwetha iZimbabwe Lawyers for Human Rights bathi sebesiya emthethwandaba ukuyaphikisa inyathelo leZimbabwe Electoral Commission elokukhuphula imali emele ibhadalwe ngabantu abazancintisa kukhetho oluzayo kanye labafuna ukucubungula ugwalo lwe-voters roll. Izek yazise izolo ukuthi ikhweze imali ye-nomination fees emele ibhadalwe ngabancintisa kusikhundla sikamongameli welizwe isuka kunkulungwane eyodwa yamadola emelika i-$1,000 yaya ku-$20,000. Abadinga ukuba ngamakhansila bona ekade bebhadala amachumi amahlanu amadola i-$50 sebezahlawula inkulungwane yamadola emelika i-$1,000. Abafuna ukuhlola ukhetho kumbe ama-election observers ngesiNgisi wona sezabhadala imali esukela ku-$100 isiya ku-$400. Abafuna uluhlu lwabantu abazavota i-voters roll sebezabhadala imali esukela ku-$10 isiya ku-$150. Isikhulumeli sebandla lezaphu uMnumzana Msongelwa Ndlovu uthi bazacela inkantolo maduze ukuthi iphoqe izek ukuba nayehlise limali.
Okwakuqala ngithi nginanzele usapho nanzelele ukuthi idemokrasi eZimbabwe isithengiswa. Abadala bethu bahambe empini besiyayidinga, khathesi sokumele siyithenge ngoba laba abasikhokhelayo bayabona ukuthi uZulu uyaduveka, labameli babo bayaduveka. So they put a premium on democracy and it has come at a very huge cost, which is prohibitive for the ordinary person to participate. So kuyinto esikhathazayo kakhulu thina njengozaphu. Sizimisele njalo sikhangela indlela ezokuthi siye enkantolo siyelwisa lolu daba ukuthi lulungiswe.
Likhangele lokukwenza nini lokho ngoba ukhetho luyasondela kusiya njengesikhathi?
Umbuthano we-ANC kwezaphu uyahlangana ngevikele elizayo ukuthi ikhangele udaba lolu njalo inike amagqwetha wethu i-direction yokuthi siye ekhothi nini njalo ngaphi.
Nxa sikhangela imali emele ibhadalwe yilaba bafuna ukuncintisa kusikhundla sikamongameli, ikhwele isuka ku-$1,000 yaya ku-$20,000. Yebo lithi kuyadula, lithi idemokrasi isithengiswa. kodwa lingayenelisa yini limali lina njengebandla?
Hayi, sikhangelela ukuthi ibe ludaba lokuthi siyayenelisa yini kumbe ngeke siyenelise, ngoba thina njengezaphu sisebenzisa ibandla lethu leZipra, sisabhadala ngegazi, sabhadala ngemphefumulo yalabo abahamba eZambia laseMozambique belwe lilizwe. Namhlanje ukuthi bese sitshela ukuthi usibe lomongameli ofunwa ngabantu kumele abe ngumuntu olomnotho ophezulu, akusinto esikhangaleleyo. Kodwa nxa singehlulwa enkantolo bathi kumele siyikhokhe le mali, kuzamele siyikhokhe, kodwa sizaqala siyilwise ngoba i-democracy akumelanga ithengiswe, njalo noma ingathengiswa akumelanga ithengiswe ngentengo ephezulu njenge-$20,000.
Ungathi liyasuthiseka yini ngamalungiselelo okhetho?
Hayi, siyasuthiseka kakhulu. Plumtree kuma-by-election azayo akhona ngempela viki, silama-candidate amabili sibili ama-council azancintisa. Sikhangelela u-2023, hayi uhlelo zethu zokulungiselela u-2023 ama-election azisezingeni eliphezulu kakhulu, njalo sibona ingani usekelo silalo emaphandleni.
Umnumzana Msongelwa Ndlovu, isikhulumeli sebandla lezaphu, sixoxela ekwele South Africa. Lokhe behlokoma abantu abanengi phezu kwamazwi ethulwe ngumphathi ntambo wezemithetho umnumzana Ziyambi Ziyambi, yena othe akula muntu ozabotshelwa udaba lwegugurawundi ngoba abaphatheka kulumbhuqazwe kudala baxolelwa ngumuyi uRobert Mugabe sangumongameli. UZiyambi wethule amazwi la esemhlanganweni we-United Nations okhangelane lokuqeda ukubandlululwa kwabantu ngemihlobo oqhutshelwe eGeneva kwele Switzerland. Le yinto ecunule abantu abanengi, ikakhulu abemathebeleland labemidlands abayibo ababulawelwa izihlobo labangane libutho le-5th Brigade. Sixoxele qwetha umnumzana Kula Hove, yena othi uZiyambi ulahlekile.
UZiyambi Ziyambi ucatsha ngomunwe ngoba kukabili. Okokuqala, ekuvumeni ukuthi uMugabe kumbe ekukhulumeni ukuthi uMugabe wayenza lokhu i-amnesty kumbe ukuxolela, kuyatshengisa ukuthi icala lalikhona, ngoba ukhumbula ukuthi ekuphileni kwabantu kuxolwa kumbe kuxolelwana lapho okuphambaniseke khona. So uZiyambi Ziyambi ngokuzama ukubalekela udaba lolo, okokuqala uyatshengisa ukuthi likhona icala. Okwesibili, nxa sikhangela ngento ze-genocide okufana le-Gugurawundi, uzananzelela ukuthi umthetho wakhona kawufani lomthetho welizwe. Engizama ukutsho ukuthi nxa uMugabe njengomongameli ngesikhathi sona sokuthiwa waxolela ngaso, amandla akhe njengomongameli wokuxolela owathatha emthethweni yelizwe leZimbabwe lengurhulumente weZimbabwe. Kodwa iindaba ze-genocide, iindaba zokubulalwa okwenzakala njengesikhathi seGugurawundi, asonto ezithonisiswa ngomthetho welizwe kumbe umthetho werhulumente weZimbabwe, kodwa izinto ezithonisiswa nge-international human rights law. International human rights law sesikhangela umthetho wabantu umhlaba wonke jikelele. Kwezinye izikhathi leyo mthetho ibhaliwe phansi, njengokuthi ku-Universal Declaration of Human Rights. Kwezinye izikhathi ayibhalwanga phansi, kodwa kuyaziwa ukuthi impambaniseko kumele ipanishwe. So nxa sesikhangela indaba yeGugurawundi, kuyafana le ndaba yeRwanda, kuyafana ngesikhathi esifanayo iRwanda, into eyenzakalayo after amahutsi lamathutsi sebulalene, i-investigation lena was not done according to imthetho yeRwanda, kodwa it was done according to international human rights law.
Uyatsho ukuthi izinkantolo zeZimbabwe ngeke ziluphathe lolu daba ngoba lubanzi ukwedlula zona. Alubana kuya ngawe ngaluphathwa njani pho lolu daba?
Ya, khonapho-ke usuka kuhluphe ngoba ngokuswelakala kwenhlanhla iZimbabwe futhi kayikho kule inkantolo enkulu yomhlaba wonke jikelele okuthiwa yi-International ICJ, i-International Court of Justice. So into esuke ihluphe khonapho-ke ukuthi sokudingeka-ke amanye ama mechanism angaphezu kwamankantolo eZimbabwe angalulungisisa lolu daba. Kungaba ngendlela okwenziwa ngayo South Africa ngemva ka-1994 lapho kwaba khona le Truth and Reconciliation Commission.
Umnumzana Kuda wobe ligqwetha sixoxelaye ekwelebhilithane. Umnumzana Ziyambi Ziyambi yena ubengadobhi ucingo lwakhe. Abogantsha lwezemithelo olwezimra namuhla bathwele izimota zelunga lezanu PF umnumzana Justice Mayor wajajena abazibambe emngceleni weBed Bridge izolo bazibuyisela eHarare. Kubike iphephandaba leThe Herald. Izimota lezi ngehlobo lweLamborghini leBMW njalo kunakanelwa ukuthi uwajajena ubezama ukuzivalekisela kwele South Africa. Uwajajena ubotshwe labanye abasolwa abane ngolwesibili besetheswa icala lokutshontsha imali yenkampani yeCotco engena kuzigidi zamadola emelika ezinhlanu i$5 million. Bayalilandula leli cala.
Gukama
Namle
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 lamshweshwe
Namle la nampawa fowembu.
Kweze maphandleni lamhlanje abalimi bezansi yemandebeleni sebekhudaze uhulumende ukuthi aphangise ukubapha inhlanyelo yohlelo lwegajobo ukuze balime kusaselesikhathi. Albert Ncube usipha lolu daba.
Abalimi bemaphandleni abaxoxela umsakazo weStudio 7 embukisweni weGwanda Agricultural Show oqale ngolwesine bathi sebeqalisile amalungiselelo okulima lonyaka njalo bathi bafisa ukuthi ngabe bayathola inhlanyelo kuseselesikhathi ukuze lapho izulu lisewula bahle baqala ukuhlanyela. Iningi lithi kalivunanga kuhle lonyaka ngoba liphuze ukulima ngenxa yokuswela inhlanyelo. Unkosikazi Siphathiswe Ndlovu olima esivandeni seholele wilongi eKwana North uthi kuyadingeka ukuthi baphiwe inhlanyelo kusesele isikhathi ukuze bathole isivuno esingcono ngomnyaka ozayo.
Ngasiyathola i-fertilizer in time, lenhlanyelo lakho in time ukuze ukuthi vele nxa izulu liqala amagodi already sesiqalisile ukutshaya sihle sifake lathi inhlanyelo yokuqala.
Amazwi kamandlovu agcizelelwe ngumnumzana Julius Ncube owe-number 4 esilonga eGwanda South.
Sometimes ngifunga ukulima sibili ngoba ngifunga ukuthi nxa ngingalima lapho engizayilima khona ngikwanise ukuthi ngihambe se-GMP.
Unkosikazi Emelia Ndlovu odabuke edema komzimuni eGwanda North uthi njengabalimi babhekane le nkinga eziningi ezibangelwa yokuguquka komkhathi kungakho beludinga usizo lukahulumende.
Sibe sicela ukuphathiswa kakhulu ngenhlanyelo, ifertilizer, umuthi wokusprayer isihlava emasimini.
Umnumzana Jeremiah Makwayiba olima utshinde eplazini ledwala eWest Nicholson laye uthi inhlanyelo kumele ibuye kulesikhathi ukuze babe lesivuno esihle.
Kube kufuna ukuthi yona linyanga sesiya kuSeptemba ngase athula ama inputs sihlale sibambe ngezandla ukuthi isikhathi sokufika solima sihle singene endimeni.
Unkosikazi Sibongile Hlongwane olima labanye phansi kweqembu levusisizwe eGwatembe Flavbusi uthi abalimisi sebeqalile ukubhala amabizo abo ukuze bathole inhlanyelo evela kuhulumende.
Sikhangelela ukuthi uhulumende asincedise ngenhlanyelo zomumbu lamabele labo-sugar beans labonyawuthi lama-fertilizer.
Uhulumende yena useke wethula amazwi ethembisa ukuthi uza kupha abantu inhlanyelo isikhathi sisasekhona. Umbukiso walonyaka weGwanda Agricultural Show ovalwe lamhlanje ugujwe phansi kwesihloko esithi Revamping the Face of Agriculture for Food Security and Economic Sustainability. Ngiyimele umsakazo weStudio 7 ngiseGwanda, ngu-Albert ngube.
Siyabonga Alberta. Okwamanje siye kuhlelo lwabesifazana.
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lelami uSithandekile Mhlanga. Lamhla sixoxa loNkosazana Florence Magagula ohlala eLupane. Osichazisela ngokuthi impilo injani kuleyo ndawo. Ngesikhathi intengo yempahla ikhuphuka njalo iningi labantu lingenelisi ukuziphilisa ngendlela elifuna ngayo.
Esikubona ukuthi ukudla kukhwela kokuphela ikakhulu nxa amasizo esezahola. Kumbe kungavela kukhulunywe ukuthi bafakelwe a certain increment izinto vele emagrosa zihle zikhwele ngenye indlela then ezinye like ishukela yabe sotshela ukuthi ishukela alithengiswa nge-local currency selithengiswa nge-US dollar then lama-rate angikhona akhwela kokuphela ngapha kokulokhu then ku-black market. Ngiyakathisa ukuzitha i-100 rands siwile ayisathengi abantu babe lokhu bethwele amarands uzotha irandi lakho seliwile alisathengi ngendlela okade ujwayele ngayo.
Ukuhlala esenta khona ngapho ungathi kungcono yini kulokuhlala edolobheni kumbe kucishe kufana?
Khona kucishe kufanane ngoba ama-rates angikhona ayafanana ama-rates akhona lapha eLupane lakwamanye amadolobhu even lama-price ama-commodities ayafanana akula nje mehluko.
Kukhona yini okwenza kube ngcono kubaduze lezakhamizi?
Kuba ngcono ngoba ngapha xa uduzane lezakhamizi uyakwanisa ukuthola amabele. Amabele isikhathi esiningi ayazi intengo yawo iphansi kule mpulo kuyathenga impuphu esitolo.
Libabona besenzana besifazana ukuze bephile khona ngaphela uPan sibalisa emaphandleni la khona apho eSaint.
Abesifazana indlela abaziphilisa ngayo yokuthengisa. So bayahamba edolobheni behambe bayodi izinto, bahambe bayozithengisa ekhaya ngamabili. Babese bethwala futhi amabili lawana bayowathengisa edolobheni. Then abanye baphila ngokuthengisa MCN bethengisa amatamati ngembhida abanye njalo khonapha esenta bathengisa izigqoko kodwa ke ngikhonokhani ukuthi umuntu usesekuthengiseni imali yangkhona esitholakala iyabe ingayeneli.
Sesikhangela ke abantwana ezikolo ke
abantwana esikolo amanye amafamily awenelisi ukutholela abantwana indingeko zonke ezifunakalayo esikolo. Kube sokuthi abantwana abangamankazana abanye basuka bebe lenhlanhla yokungena kuma-organization afanana labo-comfit yabo-abantwana Zimbabwe abo-dreams babhadalelwe. Kube sokusithi abantwana bangabafana isikhathi esiningi babathola abatholakala besehlupheni lokugcina beyekile isikolo bengaqedanga ngoba abadala baye besehluleka ukuthi babatholele iy'ndingeko zonke ezifunakalayo esikolo ikakhulu ngoku-introduswa kwe-new curriculum. Izinto ezifunakalayo zabe ziziningi kakhulu, imali zakhona ziningi kakhulu, izinto zakhona azithengwa nge-local currency, kufunakala i-forex. Abadala basebenza bahola i-local currency abatholi i-forex njalo ne-school fees. Kathesi njengoba i-government ivumile ukuthi izikolo zishaje i-school fees nge-foreign currency, i-school fees ezibhadalwa i-foreign currency abadala i-foreign currency abaningi abayitholi. Ukuze ayitholi kuyabe sekumele ukuthi akuhambe ayoyithenga ku-black market. Izinto zakhona kathesi ade kurejista u-4-4 imali zakhona kade zifunakala asomali ezincane. Makuyathiwa i-subject A1 ukurejista $11 or equivalent to $11 kukhulunywa nge-andi lokhu zeni-RTGS kuyimali eningi kakhulu. Abantwana abaningi o-4-4 bayehlulekile ukurejista ama-subjects akade bekhangelela ukuthi ngaba ngarejista babhale. Abanye vele bahle bangarejista especially abantwana abayenza ama-science imali yangona iphi ningi kakhulu.
Leyo bekuyingqoqolo nkosazana Florence Magagula ohlala eLupane Center. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo. Lilami usithandekile Mhlanga. Ngikhona pha eWashington DC.
Siyabonga sithandekile. Siye kuhlelo liphuma lendaba.
Lingali chona njani zulukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama lami ngu Chris Gande lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lesizalwane seZimbabwe umnumzana Abel Khumalo ohlala kwele South Africa sihlaziya udaba lokubana ukuhlukuluzwa kwabavela eZimbabwe kuthiwa kuyaqhansa kubotshwa abanengi ezidaladeni abangela maphepha. Kwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzane.
Ngiyabonga ukuba sehlelweni Chris unjani.
Sizwa kuthiwa umumo mubi kakhulu khona ngapho kwele South Africa kuzizalwane zeZimbabwe ezihlala khona ngapho. Ungasitshela ukuthi kuyini okwenzakalayo?
Yeah Chris, into eyenzakalayo ukuthi kulale igroup othiwa idudula le iyahamba ema restaurant nakwezinye indawo la okunamashopu neminye imisebenzi nje behamba bekhipha abantu especially abeZimbabwe besithi kufanele babuyele kubeZimbabwe. They are singling out only abantu beZimbabwe. Into esibone nayizolo uminister we-Home Affairs esithi amaZimbabwe kufanele abuyele kubo noma kanjani vele abasafuna umuntu weZimbabwe eSouth Africa.
Manje ngokubona kwakho kuyini okungaba kubangela ukuthi kube la khona lokhu okwenzakalayo? Kungaba lezombangazo yini?
Ngokubona kwami inzondo nje evela ku Minister of Home Affairs since ngaba la ne South Africa angaze ngibone umuntu okukhuluma kabi every day nje maye address ukukhuluma abantu beZimbabwe angazi ukuthi inembi enkulu ngoba nje anything engenzakala vele uvela aqala ukukhuluma ukuthi abantu beZimbabwe kima Zimbabwe. So angazi ukuthi kungabe kubangelwa yini ukuthi abe nenzondo enkulu kanga.
Wona umumo wezomsebenzi unjani? Sizwa kuthiwa abaningi abavela eZimbabwe kabasasebenzi. Kuliqiniso yini lokhu njalo kuhamba njani?
Umumo womsebenzi mubi Chris. Mubi nje ngoba abantu abaningi abasebenza ema-restaurant nema-shop abasasebenzi bangenela abantu bedudula babakhipha imisebenzi. Nakuhlangothi lwama-trucks ama-drivers amaningi amanye amakhampani amaningi ngale eDurban onwa ngalaba ama-Indians. Ngibone ngathi asevalile amanye amakhampani asemisile abanye abasebenzi ngoba bebuye eZimbabwe ngoba bayavala ama-freeway lapha besithi abafuna abantu beZimbabwe. So manje bathi bayafuna ukungena ku-security industry ngoba yena amaZimbabwe amaningi. So amaZimbabwe amaningi akuma-restaurants nezitolo nakum-security industry. So sebeqedile ngezitolo manje bangena kuphi? Ema-restaurant la ku-security industry ngale ma-trucking vele abantu abaningi bamisiwe imisebenzi. So hayi kubi Chris, kubi angazi ngoba nendaba yethu yama-ZIP ZEP le ama-permits bayipostponile i-High Court izophinda ingena mhla ka 5-6-7 October. So angazi i-outcome yakhona ukuthi izoba kucele liphi. Kodwa yena u-Minister of Home Affairs wayeshilo wathi mabe babeyiluzile i-case bazolandela okuyabe kushiwo i-High Court. So silindile kodwa kuselathemba nje sesiqala ukuzibopha impahla zethu sithumele ekhaya kwenzela ukuthi nje mayefika u-December sengena lutho la ngoba nabo bayasonga la abantu bathi come January kuzobe kufiwa.
Okokugcina ungavalelisa abalaleli.
Ngiyavalelisa abalaleli, ngibonga ngethuba engiliphiweyo nguChris Gande neStudio 7. Ngisithi asisebenzeleni ekhaya kubi la, siboneni ukuthi kusiyofika uDisemba sesithethe zonke into zethu sasihambisa ekhaya, ngoba kunathemba lapha nesimo somnotho salapha eSouth Africa sithembisa. Hayi, akusenalutho lapha eSouth Africa. Ngiyabonga.
Hello ke, ngumnumzana Abel Khumalo, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa. Ebesixoxela ikuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Asidibaneni njalo ngeviki ezayo. Lilale.
Siyabonga Chris. Nansi impumela yemidlalo yeChibuku Super Cup edlalwe namuhla. Chicken 2, Harare City 0, FC Platinum 2, Tenag 0, Black Rhinos 1, Capes United 0, Herentals 2, Ngezi Platinum 1. Amaqembu anqobileyo la asedlulele phambili. Siziqibe ngodaba lokuzilibazisa, sihamba leqembu lebahlangene Super Sounds liphethe idlalate lalo elitsha elilesihloko esithi Umlovi Wendulo. Umholi weqembu.
Igama lami uAdmaya Ndiweni, ngizalwa eNkayi esigabeni sakoSivalo ngaphansi kwenduna uMahlangu. Emculweni ngiqale ngo-2016 kodwa idlalade lokuqala liphume ngo-2018. Idlalade lethu elokuqala lithi Isala Kutshelwa seza ngo-2019 nedlalade elithi Ikusasa Lempilo. Kwasekuthi ke last year seza ne-CD elisha elithi Umlobi Wendulo, kodwa ke nalo lidileyile futhi ukuphuma ngoba lize laphuma manje ngo-March.
Abangathanda ukuthenga umculo wenu kumbe ukuxhumana lani balithola njani?
Ilizwe esikilo sise South Africa, abalandeli bengasithola enambeni ezithi 074 547 6922. Bese ke ezinye zithi zona 078 150 4500. Enkundleni zokuxhumana sikhona, uyabhala nje uthi bahlangene Super Sounds. KuFacebook sinalo ipheji bahlangene Super Sounds, bese ne-Instagram futhi sikhona nakhona.
Abalandeli-ke ubatshiyela wapha mazwi?
Sicela uxhaso kakhulu walokhu umculo wakithi vele usehla kangaka. Kuba nzima nakithi singabaculi ukuthi sibe si-releaser izingoma ekubeni zisidle esikhwameni.
Uphuma ke enkundleni uAdmaya Ndiweni leqembu lakhe lebahlangene Super Sounds ngale. Iqembu lebahlangene Super Sounds lihlabela ke kamnandi lapho lisigqibela uhlelo lwethu. Kwanele mthokazi olivalelisayo ngontungamili inkomo lilala.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri.